manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kurume 25, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatobvisa vana vedu pachikoro takutotya kuti vanobata chirwere tichipiwa hurumende kuti igadzirise vana vedu vave safe muzvikoro. Haa ndatotora wangu mwana.
Vabereki vobvisa vanavo pachikoro chePrince Edward zvichitevera kuputika kwechirwere cheCOVID-19 pachikoro ichi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu vekumaruwa roparura urongwa hwekupa ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 uye kudzivirirwa kwacho.
Tinotosara kuti anenge achidaro ndiani, adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere cheCOVID. Havana kuita misangano, mameetings avo vari kuita paZoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu.
MDC Alliance neMDCT dzotatsurana muhurukuro yanhasi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vabvisa vana vavo pane chimwe chikoro chiri muHarare mushure mekunge vamwe vadzidzi vepachikoro ichi vavanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nemukuru wechikoro cheprince Edward High School chiri muHarare vaAG Gora rinoti mushure mekuongororesa vadzidzi vepachikoro chavo nezuro vana vanomwe vawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uye havasati vawana zvakabuda mukuongororwa kwevamwe kunyange hazvo vadzidzi vese vakaongororwa. VaGora vati vadzidzi vawanikwa vaine chirwere ichi vapatsanurwa kune vamwe vana uye vamirira kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro pedambudziko ravasangana naro iri. Mumwe mubereka nevana vanodzidza pachikoro ichi, amai revaigambe, vati vaona zvakakodzera kuti vambobvisa vana vavo pachikoro, kudzamara hurumende yatora matanho akasimba, ekuti vana vavo vasabatwe nechirwere cheCOVID-19.
Isu tatobvisa vana vedu pachikoro, takutotya kuti vanobata chirwere, tichipiwa hurumende kuti igadzirise, vana vedu vave safe muzvikoro. Ndatotora wangu mwana.
Mumwe mubereka nemwana anodzidza pachikoro apa abvisa mwana wake pachikoro apa nhasi uye aramba kudomwa nezita akurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yedzidzo sezvo vana vakatora nguva yakareba vasingaende kuzvikoro zvichitevera kuvharwa kwakanga kwakaitwa nyika yose nekuda kwedenda reCOVID-19.
Ine dambudziko rawanikwa paPrince Edward reCOVID chachidawo kuti zvigadziriswe nguva iripo nekuti vana vangavane nguva vasingaende kuchikoro. Sigazwe vaine nguva vana vadzokere kuchikoro vakwanise kubatana nemabooks.
Mukuru anoona zvekubudiswa kumabazi redzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti bazi rava risati rave nedanho raratora panyaya iyi vachiti vachatevedzera zvinenge zvabva kubazi reutano.
Bazi reprimary and secondary education richatevedzera matanho ebazi rezveutano panyaya iyi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati bazi ravo ratumira vanhu kunoongorora mamiriro akaita zvinhu pachikoro apa kuitira kuti vagoona kuti votora matanho api. Pasvika studio 7 pachikoro cheprince Edward vezveutano vanga vachifirita chikoro chose zvichakadai vamwe vedzisvondo vari pasi peZimbabwe Catholic Bishops Conference vabaiwa nhomba yesign of farm paurongwa hwanga huchitungamirirwa nebazi rezveutano. Vamwe vafundisi vachikurudzira kuti vose vanoita zvechitendero vabaiwe nhomba iyi kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Vabaiwa nhomba ava vafundisi 226 vanhu vakabaiwa vakabaiwa nhomba kekutanga nezuro vakasvika zvuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 5269 kusanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana nevana 49,404 uye vabaiwa nhomba yechipiri vave zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 2,489. Bazi rezveutano rinoti kubva pakatanga chirwere ichi muZimbabwe mave nevanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe 36,749 vakabatwa vaine chirwere ichi uye vakapora vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu 34,476. Munyika mave nevanhu chiuru nemazana mashanu negumi nevatanhatu 1,516 vafa nechirwere cheCOVID-19 uye huwandu uhu hunogona kukwira pachaburitswa mamwe mashoko nebazi iri nhasi manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano replatform for youth and community development rinoti raparura chirongwa chekubatsira vanhu vari kumaruwa ekuchipinge mudunhu remanikaland kuitira kuti vanhu vari munzvimbo iyi wanzwisise nezvechirwere pamwe nenhomba yecovid-19. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufanira kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine ukasha. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Tingati zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo patiri kufamba tichiita kurudziro ndezvekuti nharaunda dzedu zhinji vari kutora nyaya yecovid-19 sekuti haisi nyaya yakanyanyokura zvakaitawo zvimwe zvirwere zvakawanda wanda kunyanya nharaunda dzatiri kushanda. Saka vari kuti pakurudzirei kuti kuti vanhu ngavaitwe vaccination. Vanenge vachiita kunofanana kuti vaccination iitwe zvine simba kumadhorobha, sekuti panga pachiitwa mareports madhorobha mazhinji kuHarare, Bulawayo, ndokwainyotorwa kuti kune mastatistics akanyanya evanhu vanenge vachifa mukatarisa pa vanhu vapfuura 1,500 vazhinji vacho vanenge vachiita kunge vakawandira kunzvimbo izvo. Saka munenge muchiona kuti painenge paitwa kana mameetings nekuti vanhu vanenge vari relaxed.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti chirwere ichinogona kudzoka zvine ukasha kechitatu,
zvekuti kuchaya third wave nezvimwe vanongofunga kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu vaya vanoita vanoda kuita mari kana vanoda kungoita mukurumbira kunge pane zvavari kubatsira asi kusina nyaya yakanyanyokura sekudaro. Saka tiri kuona ndonyaya yatinofanira kunge tichinyatsosimbirira nayo tichivabvunza kuti vanoda here kuitwa testing, nekuti ndo imwe nyaya inenge ichiita mukurumbira sezvo tinoziva kuti president nemamwe maopposition parties nevemamwe vakuru vemachechi vakatoitwa vaccinated zvipachena zvichionekwa vachibuda patv. Vazhinji vatikusangana vari kuti aiwa izvi zvekutaura nezvana president vanoda kuti ivo vatungamiriri vavo venharaunda vanosanganisira masangano akazvimirira ega maticha nana mp vaite ivo vanoitwa vaccinated pachena vachionawo.
Sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti zvisangoita sezvekuHarare kana kuti zvevanhu vaya vanongobuda patv vanenge vasinawo chokwadi chekuti pavanenge vachinzi vavaccinatwa kana president kana vice president vanenge vashandisa mushonga upi. Zavada kuona maticha avo avanoswera navo kana kuti vemabhizinisi vatingati malocal based leaders ndo vada kuona kuti vatange kumberi vachiitwa vaccinated then ivo vozoteera. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvinhu zvatingangoti hazvina maturo, nekuti ndo mararamiro anoita vanhu vazhinji vekumaruwa, vanhu vanoshandisa trust yekuti kana vakagara nemunhu wavanoti ndiye vanoremekedza vanoziva kuti kana zvichinge zvataurwa nevanhu vanoswera navo ndo vanhu vanoti avatingavatrusta.
Mungati kurudziro dzamuri kuita dziri kushanda here?
Kurudziro yatikuita inoshanda nekuti iri kushandisa trust. Zvekuti pakaita vamwe vanouya kuzoita kurudzira kuti vanokwanisa kusatambirika matambirikiro atiri kuita, nekuti isu tinenge tiri vanhu vanogara navo tine zvimwe zvatinomboita zvisinei necovid-19 zvatinenge tichibatsirana.
Mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku vachitaura vari parunare kuchipinge naBlessing Zulu Studio 7. Nhengo dzeparamende dzeMDC pamwe nedzakadzingwa mudare iri dzichabhadhariswa faindi yezviuru mazana mana zvemadhora emuno munyika pamwe nekutorerwa madiplomatic passports kana dzikabatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muparamende. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzaiimba kuramba dzakagara pasi kana kubuda mudare kana vaMnangagwa vapinda mudare. Komiti yakaumbwa neparamende kuongorora kuita kwenhengo idzi yakatura gwaro rayo muSenate ichiti nhengo zana negumi nesere dzeMDC dzinofanira kubatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika uye dzinofanira kubhadhara zviuru mazana mana zvemadhora pamunhu. Komiti iyi iyo yaitungamirwa nemumiriri wemudzi South muNational Assembly vaJonathan Samukange veZANU PF inotiwo nhengo idzi dzinofanirwawo kutorerwa madiplomatic passports. Komiti yavaSamukange inoti mumiriri wembizo vaSettlement Chikwinya avo vakadzingwa mudare svondo rapera pamwe nemumiriri weZengeza West vaJob Scala vanofanira kubhadhara zviuru mazana masere zvemadhora emuno nekuti vakazvidza komiti iyi apo yaiita basa rayo. Gwaro iri richazeiwa mumatare eSenate neNational Assembly matare aya ozopa mutongo wawo. Vakafanobata chigaro chemutauri weMDC vaWitness Dube vati havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakaiswa musaga rimwe chete kunyange hazvo dzaive nenyaya dzakasiyana.
Tinofunga kuti dare iri harina kunyatsokutora mupfungwa dzaro kuti vanhu vanga vari vanhu vakasiyana uyezve nyaya dzavo dzanga dzakamira dzakasiyana. Vakangovatora vakaita vanhu vamwe vakaita mutongo unenge wakafanana.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Lichachwayo vati nhengo dzebato ravo hadzina chadzakatadza nekuti bato ravo haribvumi kuti vaMnangagwa vakakunda musarudzo dza2018.
Nyaya iri patibho ndeilegitimacy zvekuda kupa maMPs kana masenators kuti vabhadhare mari dzakawanda dzavari kutaura idzodzo. Handiyo nyaya. Nyaya iri panyaya yelegitimacy vaMnangagwa kuti ngavagadzirisane nevanhu, ngavagadzirisane nevaridzi venyika vanova vanhu vana veZimbabwe vanenge vakavhota. Ndopane nyaya.
Vatiwo komiti yavaSamukange yaive nenhengo dzeZANU PF chete zvinoreva kuti yaiita basa rayo ine divi rayakarerekera. Vachikwenya vaudza Studio 7 kuti kunyange vakabatwa nemhosva havasi kuzotambira kana kubhadhara faindi nekuti havana mhosva yavakapara. Vatiwo vaigona kutambira izvi chete dai komiti iyi yaive nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende. Vachikwenya vati komiti iyi iri kuda kuvaomesera zvakanyanya nekuti vakaudza nhengo dzayo kuti zvadzaita zvainge zvisina maturo.
Ini navaSikala tapuwa mutongo wakasiyana nevamwe nekuti ini ndakazvimiririra ndakanovaudza dare iroro kuti imimi nemunhu akutumai muri mbwa dzavanhu. Ndopane mhosva yangu hombe ndosaka maona takapuwa mutongo wakasiyana navamwe. Handizivi kuti vaSikala vakati chii.
Vaikokera nhengo dzeMDC Alliance muparamende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi sebato voona kuti voita sei.
Isusu sedare revatungamiriri veduwo veMDC takatarisira Standing Committee yedu, National Executive neNational Council Members. Tofunga vachagarawo pasi voita chisungo chekuti zvoitwa sei nekuti inini samutseyami handisi mutseyami ndakamirira kumba kwangu, ndiri mutseyami ndakamirira utungamiriri hwepati. Saka zvisungo zvese zvinoitwa nepati zvinoitwa kubudikidza nematanho anoitwa nepati yakagara pasi.
Pakaumbwa komiti yekuongorora nyaya iyi nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee, nhengo dzeMDC Alliance mukomiti dzakaramba kupinda musangano wacho izvo zvakazoita kuti ive nenhengo dzeZANU PF chete. Amai Priscilla Misaherambwe Mushonga avo vainge vadomwa kuva nhengo yekomiti iyi vakaramba kupinda mukomiti iyi. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLovemore Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange nhengo dzeMDC idzi dzikabatwa nemhosva dzinokwanisa kupikisa mutongo wadzo kumatare edzimhosva.
Vanokwanisa kuenda zviya zvokuti kana parliament ikaita mutongo wainopa kana mutongo iwo uchityora kodzero dzemamembers of parliament atinoti marights ari mubill of rights, munhu anotenderwa kuenda kuparliament. Haisi chokwadi kuti vanhu vatanzi kana iri parliamentary privilege nyaya icho haipindirwi nematare. Hachisi chokwadi ichocho, matare ane simba rekupindira nyaya kana paine kukanganiswa kwekodzero dzemamembers of parliament.
Zvose izvi zvinoitika apo MDC Alliance iri kuti ZANU PF iri kuronga kuparadza bato iri ichishanda nemamwe mapato. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 nezuru hurumuro kuti bato ravo harine ine zviri kuitika muMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. America inoti masangano enhau emuRussia ari kuburitsa manyepo pamusoro penhomba dzeCOVID-19 dziri kugadzirwa muAmerica. Masangano aya achiita izvi senzira yekusvibisa mwoyo yevanhu pasi rose kuitira kuti vashandise nhomba iri kugadzirwa neRussia yeSputnik V. Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika rinoti masangano enhau mana emuRussia ari kuburitsa manyepo achiti nhomba dzekambani yeModerna nePfizer hadzishande zvinotarisirwa, uye makambani aya haana kutevedzera zvinodiwa pakugadzirwa nekutambirwa kwenhomba idzi. Izvo anoti zviri kupa kuti nhomba idzi dzivhiringe utano hwevanhu vanenge vabayiwa. America inoti aya manyepo uye inoshora zvikuru kuita kwakadai. Asi mutauriri wemutungamiri weRussia waVladimir Putin ati zviri kutaurwa neAmerica ndezvemugodzi matsuro. Zvine kumira zvakanaka muLebanon zvichitevera kukundikana kwehumwe urongwa hwekuda kuumba hurumende itsva. Apo mabhizinesi akavharwa munyika iyi, kushayikwa kwemabasa pamwe nenzara zviri kuramba zvichikwira. Mabhanga emuLebanon ayo akakweretesa upfumi hwawo hunosvika zvikamu 41 kubva muzana kubhanga guru renyika haachakwanisi kupa vanhu mari dzavo. Vaongorori veupfumi vanoti sezvo nyika iyi isina budget, munyika iyi muchange musina mari yekubhadhara zvinodiwa zvakaita segorosi, mafuta edzimotokari pamwe nemishonga munguva iyi ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakabatana nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa yemunyika mukuparura zviri pamutemo chirongwa chekubayiwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 kuVictoria Falls, uko vaMnangagwa nevamwe vatungamiri pamwe nevakuru muhurumende vakabayiwawo nhomba iyi. Nezuro chete, vanhu vakabayiwa nhomba iyi vanonzi vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 5269. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Mwonzora pamwe nemutungamiri webato reLabor, Economists and African Democrats, kana kuti LEAD, muzvare Linda Masarira, nevamwe vatungamiri vanopikisa vakavepo pachiitiko ichi. VaMwonzora vakanga vabva mukubayiwa nhomba yavo yepiri kuchipatara cheWilkins muHarare nezuro mangwanani. Asi kushayikwa kwemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa pachiitiko ichi kwakaita kuti vamwe vafunge kuti chirongwa ichi chave kutorwa mune zvematongerwo enyika. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti sezvo vachamisa vaine vateveri vakawanda munyika, nhengo dzavo dzakawanda dzinogona kusazopedzisira dzabayiwa nhomba yeSinopharm iyi kusvikira ivo vachamisa mbune vabuda pachena vachibayiwa nhomba iyi uyewo kuitambira vachikurudzira nhengo dzavo kuti dzibayiwewo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda pamwe nemutauriri wavaMwonzora waLloyd Damba. Tatanga nekubvunza Dr. Siwanda kuti vanoti kudii nevari kuti vachamisa vari kuisa zvematongerwo enyika muurongwa hunofanirwa kunge uchibatsira kudzivirira COVID-19 sezviri kungoitika pasi rose.
Ndinotosara kuti anenge achidaro ndiani, adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere cheCovid havana kuita misangano, mameetings avo vari kuita paZoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu. Zano A yaMnangagwa nezano B yavaMwonzora ndo vari kuita macongress, ndo vari kuita mapolitbureau meetings, ndo vari kuita magathering atinoti nechirungu masuper spreader anoita kuti chirwere chiya chikurumidze chichiparadzika. Zano Mnangagwa and Zano Mwonzora ndo vanongogona kuita izvozvo zvokuspreada chirwere.
Vadamba, munoti nevari kuti zvematongerwo enyika zviri kupinzwa muchirongwa chekubayiwa kwenhomba uyewo mashoko ataurwa naDr. Siwanda?
Ndinotenda mukoma Jonga. Chekutanga, regai nditi vari kupinza zvematongerwo enyika isi tiri kuzviona zviri kutaurwa maSaisai. MaSaisai ari kupomera President Douglas Mwonzora kuti kuenda kwavakaita kunobayiwa nhomba, nhomba iyi iri kunzi haina kukodzera yekuda kuti yakabva kuChina uye zvakaiwo yakaenda kuMunangagwa. Basi chandoda kuti kutaura nezvekuti vaMunangagwa havana vaccine yakagadzira ndochekutanga. Ende chirwere ichi chiri pasi rese, nhomba iri kubayiwa yeSinopharm iri kubayiwa kune munhu wese pasi rese. Ende uyezve chechipiri chekuti hanzizvo zano A and zano B, isusu tiri MDCT yakasiyiwa navatsvangirai dziri pabumbiro remutemo wemu. Zvekuti hanzi tiri zano B mukatarisa kuti nhengo dzese dzakazara dzakapotsedza President Douglas Monzora inhengo dzakasiyiwa nababa tsvangirai. Asi mukatarisa nhengo dzakatenderedza vachamisa iyazara G40 isu hatina kana munhu weG40 atakatiwa. Saka zano B ndei.
Dr Sibanda.
Aiwa ka vakandemiri munoziva zvenyu kuti muromo hausi ari kuene Rwizi. Chokwadi chiripo ndechekuti vana vemuZimbabwe vanozivisisa kuti vanhu vezano ndaanani. Zvinoshamisa ndezvekuti Monzora wezano B naana Kupe vari kuimba karwiyo kaMunangagwa kukunda Munangagwa. Varore kuti G40 ivarora Munangagwa iroro. Vakutoriimba kusvika Munangagwa ashamiswa kuti kunhai vakomana zvakamira sei.
Ndikubatei muromo Dr Sibanda. Ko, panyaya yekunzi hamusi kuda kutora Sinopharm vaccine muchinzi muri kuti nekuti yakauya navaMunangagwa?
Zvichitaugwa neila kose here vakomana? Zvicharwa nevanhu vezanu here vakomana? Makambohwa vanhu vezanu 40 years mukuru, zanu ichingonyepa ichiondonga nyika. Ndinoshama imi kuti tichaitisane nharo here kana kuti vakachokwadi. Takapinza zano mukati imomo, ivo vaine track record yekunyepa neumhondi husingaperi. Vouya pane izvozvo vanofamba vachinyepera vanhu. Hanzi tiri MDCT yatsvangirai, tiri MDC yachichi kupiko? Kana muri MDC yatsvangirai, tsvangirai varangarisi tsotsika, tsvangirai anambobvira wati ndava kutora maMP akahwinwa nevamwe vanhu andakaita campaign against.
Maita Dr Sibanda. Vadamba, takaona vaMonzora vachienda kuVictoria Falls kwaiparwa chirongwa chekubayiwa kwenhomba, vakapa vote of thanks pamusangano iwoyo. Vamwe vari kuona izvozvo kuita kuti zvibva zvanyanyoita kunge imi bato renyu ranyanya kupinda muzanu PF. Munoti
zvakaitika kuVictoria Falls ndozvaifanira zvakaitika makore ese muZimbabwe. Chirongwa chakaitika ichi hachi chezanu ndechenyika. Isu tiri kuti hane zvedialogue, saka tinofanira kuekta tiradza kuti tikuda dialogue. Saka dialogue yatikuda isu tinonge iri broad involve munhu wese.
Dr Sibanda, hatisati tanzwa kuti vachamisa vakabayiwa here nhomba, vachabayiwa nhomba here vana veZimbabwe vachinzwa?
Utano wa President Chamisa tinouti ndehwavo. Hatisi kuda kuti tiite zvavari kuita izvi vana Monzora naana Munangagwa kwakazve kuzanu izvi zvokuti hanzi vanofungidzira kuti hanzi kubayiwa kwavo kwakakosha stereki. Kunofanirwa kuiswa patelevizhini nekuzvishambaradza vachidaro. Aiwa, ndezvavo izvi. President Chamisa pavanenge vabayiwa kana kuti pavachabayiwa vanhu vachaziva kana vadaiwo kuti vazive. Haisi nyaya yekuti hanzi inoda kushambaradzwa nokuti havazvikudze. Naizvozvo havade kupoliticize. Vanhu vataida kuona vachibayiwa vanotrustiwa nemhuri yeZimbabwe, madoctors nemanesi. Tiratidzei madoctors nemanesis nemascientists ndozvinenge zvichidikanwa izvozvo vachibayiwa chirongwa chichiendera mberi.
Regai tichinzwa kuna vadamba. Vadamba,
chekutanga kuenda munhu uchionekwa uchinobayiwa hazvina kutangira muZimbabwe, hazvina kutangira kuMDCT, zvinoitwa pasi rese. Saka isu tiri kuti vana veZimbabwe havafaniri kumirira kuti pazotagwa rocket scientist kuti azotsvaya futi Sinopharm vaccine kuti azoonekwa achida kubayiwa. Kuita kuti ndinozi pane munhu ari so special kudarika mumwe. Tirikungoti zviri kungoitwa pasi rese. Kana kwina akabayiwa iwe bayiwa, kana president akabayiwa iwe bayiwa. Ende ndosaka murova tiri kukurudzira makawana president Monzora vachitaura iwo kuti tiri kukumbira kuti dai mushonga uyo wasvika kuvarombo mumarokesheni, wasvika kumapurazi nemumaruwa, wasvika kune wekupedzisira. Ndokurudzira yatiri kuita iyo.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vaLloyd Damba. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr Nkululeko Sibanda. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi nhasi varamba kupa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo dzeMDC Alliance dzinoti mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato revechidiki muMDC Alliance Youth Assembly Muzvare Cecilia Chimbiri. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita neCOVID-19 yekurambidza vanhu kuungana. Mushure mekunge vanzi vakataura nevatori venhau nevamwe vanhu panze pedare ramagistrate muHarare. Dare iri ratiwo richapa mutongo waro wechikumbiro chekubvisa mari yechibatiso chakaitwawo nemutungamiri weZinasu vatakudzwa Ngadziore nemusi wechishanu. Mune imwewo nyaya, mapurisa ari kuenderera mberi achisunga nhengo dzeMDC Alliance achidzipomera mhosva dzakasiyana-siyana. Kumasvingo svondo rapera kwakasungwa nhengo dzeMDC Alliance pfumbamwe dzichipomerwa mhosva yekuita musangano uri kunzi nemapurisa waida kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinotiwo nezuro mapurisa emudunhu iri akasungawo vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaProsper Tiringindi navaLeroy Taylor vachivapomera mhosva yekunyora pamadziro neyekuita musarinya. Mapurisa anoti vainyora vachikurudzira kusunungurwa kwenhengo dzeMDC uye vatungamiri veZinasu vanga vari mumatare vachiti Free Marco, Taku, Joanna and Cecilia. Kunyange gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vachiramba kuti mapurisa anotarisa kuti wabuda mumbamani pakusunga munhu, MDC Alliance inoti munyika maberekera ingwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri avari kumirira vasungwa vose ava.
Musi wa20 March 2021 pamhandamakwe Growth Business Center pakasungwa nhengo dzeopposition dzeMDC Alliance dzinosvika idzo 9 dzinosanganisira varume vatanhatu nevakadzi vatatu. Vakasungwa vakachajiwa neinonzi participating in a gathering with intent to promote public violence.
Vari kunzi vakaita sei chaizvo?
Kuchinziko vakanga varipo vakaungana vachiadhireswa kuti naGilbert Mutubuki achiti tinofanira kuita revolt against comrade Emmerson Mnangagwa's government nemhaka yekuti vanoramba vachisunga nhengo dzinopikisa pamwe chete nemahuman rights activists. Saka vakavasunga tikaenda navo kukoti musi wa20, musi wemuvhuro, musi wa22 March 2021, uko kwatakasvika tikaapplya bail tikanzi tidzoke mangwana acho tikondinye nebail hearing tikazonzi tinopiwa bail ruling musi uyoyo wechipiri asi yakazoiswa pamusi wechitatu unova ndozuro. Tasvikako magistrate vakati aiwa vakodzeri kuti vapuwe bail.
Vaipa zvikonzero zvipi?
Nemhaka yokuti vanondo interfere nemawitnesses nautaurwa zita rayo. Saka tamirira kuti tapile tichinda kumasvingo High Court. So musi wa24 wakare uyoyo pakasungwa vakomana vaviri vanoti Prosper Tringindi naLeroy Taylor. Avo vakasungwa vakandosechirwa mudzimba dzavo kuchinziko vaichajiwa neinonzi criminal nuisance as well as malicious damage to property kuchinzi ndova ispreya madziro vachinyora kuti Free Marco, Free Johanna zvainyorwa mumasvingo.
Pane humbo here wakaunzwa kudare nematikitivhi?
Matikitivhi vakaenda kudzimba dzavo vakandosecha asi hapana chavakakwanisa kuwana. Vakazovati varekodwa inonzi mawarned and cautioned statements aya akarekodwa nobva vazova releasa kuma5 dzemanheru. Saka iko zvino vakanzi vachadanwa chero nguva kuti vauye kukoti.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vachitaura vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe iri kutamba neBotswana kutaura kuno mumakwikwi eAfrica Cup of Nations Qualifier Group H. Zvimwe zvikwata zviri muGroup H iZambia neAlgeria. Pari zvino Algeria iri kutungamira ine mapoints 10 ichiteverwa neZimbabwe iyo ine mapoints 5 ichiteverwawo neBotswana. Zambia iri pachinzvimbo chekupedzisira. Zimbabwe ichasangana neZambia musi wa29 kurume. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Vabereki vobvisa vana vavo pachikoro cheprince Edward muHarare zvichitevera kuputika kwechirwere checovid-19 pachikoro ichi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu vekumaruwa roparura urongwa hwekupa ruzivo pamusoro pechirwere checovid-19 uye kudzivirirwa kwacho. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikubona kusenzakala edolobheni lakobulawayo sekungani yingabomo ngoba ikhansili ibilaso isikhathi sokuthi ilungisise konke obekufanele kulungisiswe ngomnyaka ophelileyo izulu lingaqali ukuwona.
Uzulu wakobulawayo uhlaba umkhosi ngokuvalelwa amanzi ngomasipala kulandela ukucitha kwamagetsi esitichini sempompi ezidonsa amanzi.
Asivumelani lesinqumo esethulwe yi-Privileges Committee edalele iParliamente. Sibona ngathi lesi sinqumo se-committee ekade ikhokhelwa ngubaba uSamkhange asizange siphe amalunga edalele iParliamente ithuba eleneleyo ukuthi bachaze ukuthi lokho babekwenzelani.
Amalunga eMDC eParliamente etheswa icala lokweyisa leli dale ngokuhoza kumbe ukungasukumeli uMongameli Mnangagwa abikwa ezajeziswa ngendlela ezigoqela ukuhlawuliswa imali. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 49,404 ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 49,404 ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kusukela lolu hlelo lusungulwa ngenyanga edluleyo. Leli nani likoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa, yena ohlatshwe izolo eVictoria Falls ekusungulweni kwehlandla lesibili lalolu hlelo. Umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga nguye owasungula ihlandla lakuqala ngenyanga edluleyo lapho ahlatshwa khona esibhedlela seWilkins eHarare. Abantu asebehlaselwe yi-coronavirus selokhu ifike eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,749. Phakathi kwabo kusinde abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34,476, njalo kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,516. Umthethwandaba we-High Court namuhla wale ukukhulula umeli we-Harare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uSisilia Chimbiri ngemali yesibambiso i-bail. ababili laba bangamalunga eMDC Alliance njalo babotshwe kumalanga edluleyo besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane wecoronavirus ngokwenza umhlangano lentatheli zindaba. Kolunye njalo udaba umahluli wenkundla uJustice Chitapi uthe uza kwethula isinqumo ngolwesihlanu kusicelo sokukhululwa ngebheyili esikhwezwe isiphathamandla senhlanganiso yabafundi izinaso umnumzana Takuzwa Ngaziwure. Uzulu wakobulawayo uhlaba omkhulu umkhosi ngokuvalelwa amanzi ngumasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi esidonsa amanzi. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi akobulawayo zithi sezilamaviki amathathu zingelamanzi njalo imizamo yokukhulumisana lomansipala iyehlula. Unkosikazi Gertrude Chuma oyisakhamuzi eChabalala uthi lolu dubo kwakumele lulungisiswe kulesikhathi.
Esikubona kusenzakala edolobheni lakobulawayo sekungani yingabomo ngoba ikhansili ibilaso isikhathi sokuthi ilungisise konke obekufanele kulungisiswe ngomnyaka ophelileyo izulu lingaqali ukuwona. Khathesi sekusiphambanisa ukuthi kwenzakalani ngoba kuyibo abasitshela ukuthi amadamu aselamanzi ukuthi sikhumbule ukuthi kwezinye indawo umnyaka ophelileyo bekuphilwa nzima kungela manzi. Abalungisise yonke into kulesikhathi kungakazi konakale okuningi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala eNkulumane uthi ikhansili ihlala ilendlela yokuvika imibuzo yabantu.
Hayi, indaba yesithi khansili le yibuhlungu kakhulu ngoba nxa abantu bezahlala bengelamanzi bahlala belama excuses angapheliya. Ade sebeqala ukukhuluma ngamapipe asegugile. Kukanti isikhathi sonke lesi bebehlezi kungenamanzi besehluleka ukuthi bayalungisa.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kwekhansili.
Mina nilesimanga esikhulu ngoba idolobho lethu alisoze liphumelele. Silokhe sisalela emuva ngoba ngesikhathi kumele kulungiswe izinto ungakaze wonakale. Akulalutho lolu oluyabe lusenziwa. Kodwa ukuthi nxa sokonakela izinto ikho lapho abantu asebeqasa khona ukuthi bazame ukulungisa izinto zakhona zabe seziziningi kakhulu. Mboni ngani iphutha leli lomele lilungisiswe yikhansili yakobulawayo kwenze ukuthi lathi sithuthuke njengedolobho.
Embikweni owethulwe yikhansili, unobhala wekhansili umnumzana Christopher Dube wazise ukuba ikhansili izaqhubeka ivala amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngenxa yohlupho lokutsha komtshina wetransformer yamagetsi esitishini esipompa amanzi. Lokhu kubangele ukufa komtshina wopompa amanzi eThuli Reservoir, yona exhumane leHillside kanye leRifle Range Reservoirs. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngomonakalo lo.
Sibe lenkinga kumbe le power supply interruption e-affecte i-Criterion Waterworks lapha isipheka khona amanzi. Amagetsi a-affecte indlela esigezisa ngayo amanzi njalo ukupompa kwamanzi ebuya edolobheni. Okwesibili, idolobho laba lamagetsi acitshwayo esingathi power surge. Lokhu kwenza ukuthi i-trauma le moto eyepompi ezisebenza zihambisa amanzi kuThuli Reservoir itshe.
Ngomnyaka odluleyo idolobho lakobulawayo beliphakathi kobunzima obukhulu bokuswela amanzi ngemva kokuba limise ukuthatha amanzi emadamu amathathu ele aphancema ilowa ncema leMzingwane. Lokhu kwenza ukuthi amalokishi amaningi aqede insuku eziyisithupha kusiya kumaviki amabili engelamanzi njalo kwaqhamuka imikhuhlane yesisu eyabulala abantu eluveve. Ikhansili isiqalile ukudonsa amanzi emadamu lawa njalo amadamu ekhansili aselamanzi ayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% kulandela ukuna kwezulu. Uhulumende sewakhipha imali yokwakha idamu leGwayishangani okuyilo okukhangelelwe ukuthi lizaqeda uhlupho lokusilela kwamanzi kobulawayo. Ngenyanga edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni izibhorane ezise Eppington Forest kanye lomcimbi wokuthakazelela ukuxhunywa kwephayiphi ezathwala amanzi isuka edamu leGwayishangani iwasa kobulawayo nxa seliphelile ukwakhiwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga eMDC edale lePhalamente etheswa icala lokuhoza lokwala ukusukumela uMongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eze kuleli dale kuzehlakalo ezinhlanu abikwa ezatshesiswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika i-$5,000 njalo athathelwe incwadi zokuhamba visa ama-diplomatic passports. Lokho kuphume kumbiko okhitshwe yikomiti yedale lePhalamente e-Privileges Committee. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ikomiti ye-Privileges Committee ekhokelelwa ligqwetha njalo engummeli weMuthi South uMnumzana Jonathan Samkanke weZANU-PF wethulela umbiko edale leSenate. Abanye njalo abazahlawuliswa ngummeli weZengeza West uMnumzana Job Scala loMnumzana Settlement Chikwinya bazabhadala imali efika 800,000 RTGS ngokuyisa likomiti lapho icubungula udaba lokungahlonitshwa kukamongameli. Igqwetha lilodumo uMnumzana Lavu Momaduku uthi amalunga edale lePhalamende lawa ngempela aphambanisa.
Kana vakaramba kubhadhara, kana Phalamende yanga ichiti vanofanira kubhadhara, vanenge vakutopara zveimwe mhosva yekuti
bengayala ukubhadhara bazabe sebephambanisa icala lokuba kabalaleli idale lePhalamende.
Pamwe Phalamende inenge yakutira zvimwe zvinhanho.
Uthe navo vaxotshwayo kuzamele vimangalelwe emthethwandaba.
Vanenge vakutonokomplainawo kumakoti ekunze.
Labo abaxotshayo kuzamele iPhalamende iye emadale, kuyabe sokumele beye kwamanye amadale ngoba sebephuzile ukubathonisisa.
Kana munhu akatobuda muParliament kare mutongo wavo wanonoku wakauya too late.
Kodwa omunye walabo abetheswa leli cala uMnumzana Settlement Chikwinya uthi icala lakhe kaliboni.
Ndezokupenga izvi, ndezemugodzi Matsuro. Isusu
ina njengabameli ePhalamende asivume ukumiswa phambi kwedale labantu bezanuPF kuphela. Ikomiti eyayisithonisisa komele ibe labameli beMDC. Akulamthetho othi kumele ngime ngenyawo xa umongameli welizwe engena edale lePhalamende.
Unamthemo unondimanikiza kuti kana mbapinda munhu muParliament limsimukire kunze kwaSpeaker Oga.
Isikhulumeli seMDC uMnumzana Witness Dube uthi kabavumelani lesinqumo sePhalamende.
Asivumelani lani lesinqumo esethulwe yiPrivileges Committee edale lePhalamende. Sibona ngathi lesi sinqumo sekomiti ekadikhokhelwa ngubaba uSamkanke asizange siphe amalunga edale lePhalamende ithuba eleneleyo ukuthi bachaze ukuthi lokho babekwenzelani njalo bakwenza njani.
Idale lePhalamende lilawo amandla ukubhadalisa abantu abangalihloniphiyo kumbe ukuleyisa njalo liyenelisa ukubhadalisa umuntu indleko zokwephula umthetho kumbe njalo ukuxotshwa abantu abangahloniphi imithetho yalo. Nxa lokhu okuchiwe yileli dale kungasiwa imithethwandaba, amalunga lawa anakho ukubhekana lobunzima ngoba engasoze athole ithuba lokuxazulula lokuphikisa lolu daba. Isisekelo sombuso sika-2013 sakhipha amandla ePhalamende okuhambisa abantu ejele nxa betholakale belecala. Komiti ithi amalunga lawa azahle athathelwe incwadi zokuhambisa nendleko lezi kodwa azaqhubeka engamalunga ePhalamende. Kulabo abatholakale belecala abangamachumi ayisishiyagalombili lasikhombisa ngamalunga edale le-House of Assembly kuthi abangamachumi amabili lane ngabeSenate. Abanye babo kabasekho lokuba khona ePhalamende ngemva kokuxotshiswa lawo madale omabili ngabebandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ikomiti le iqale uphenyo lwayo ibuzisa amalunga edale lePhalamende lawa sikaMnumzana Pupuraito Garepi owezanu-PF. Amalunga e-MDC Alliance ayesedale abika aqala ukubanga umsindo ngokuhlabela ingoma, amanye akazange azihluphe ngokuza edale ngalelo langa, amanye ayala ukusukuma aqhubeka ehlezi phansi kuthi amanye aziphumela phandle okuyinto eyenzakala kahlanu ngesikhathi umongameli umongameli Mnangagwa ezokhuluma eParliamente. Ekucubungeleni kwayo ikomiti le ithi ifumane ukuba iningi lamalunga lawa lingatshengisi ukuzisola ngesenzo sawo. Mele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana sikhangela ukuba ubhubhane lweCOVID-19 lubathinte okunganani kanye lempono yabo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe namhla ukuthi uzakhuluma lentathelo yezindaba ngokwenzakala kule Melika oguqile abantu bokuza abagcwele emngceleni welizwe leMexico kumkhuhlane weCOVID-19 lokudutshulwa kwabantu okusanda kwenzakala eGeorgia leColorado. UBiden kakakhulumile ntathelo yezindaba eWhite House selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka. Bonke abangena esikhundleni lesi bakhulumisana le ntathelo yezindaba esanda kugcotshwa kwele Melika. ELeBotswana lithi lizanika abazingeli benyamazana imvumo yokudubula indlovu ezifika phose amakhulu amathathu 287 lonyaka ukwenzela ukuphungula inani lendlovu elizweni leli. Abazingeli bakhangelelwe ukuba baqale ukudubula indlovu lezi lezinye inyamazana ezikhethiweyo kusukela mhla ziyisithupha kumabasa kusiya ekupheleni kukampandula. ELeBotswana laqala ukuvumela abantu ukuthi bazingele indlovu ngomnyaka ka-2019 kulandela ukuvinjwa kwalokhu emhlabeni wonke jikelele zinhlanganiso ezilwisana nokubulawa kwendlovu mahlayana. Inhlanganiso yabodokotela e-Doctors Without Borders ithi amasotsha kule Ethiopia abulala abantu okwethusayo esabeleni seTigray waqhamuka impi yomvukela nyakenye. Abanye babo bathi babone amasotsha edubula abantu abane abehliswe ebhasini badutshulwa munye ngamunye.
Amazwi ethu lwengomkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora izolo awukuthi ibandla lakhe lizasebenza lohulumende ngenjongo yokuthuthukisa ilizwe asebangele ukuthi abanye ikakhulu abe-MDC Alliance bathi lobo yibufakazi obungaphikwayo obuveza sobala ukuthi ibandla likaMonzora selisidla lezano PF. UMonzora wethule amazwi la eVictoria Falls ngemva kokuphiwa ithuba ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi avale umkhosi wokusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yecoronavirus. Abe-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa bathi sokuzikhanyela ukuthi akulamahluko phakathi kukaMonzora loMnangagwa. Kunsukwana ezedluleyo uMonzora ubikwa ejele amalunga ePhalamende akubandla lakhe ukuthi akusamelanga achothoze uMnangagwa kumbe ukumbiza ngamagama amabi. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Isenzo sika Douglas Monzora kasisethusanga kasisimangalisanga ngoba sivele sisazi njalo sihlala sisitsho ukuthi basebenza lezano bayizano encane. Yikho ke akusethusanga kakusimangalisanga ukuthi abonakale ke seVictoria Falls. Kodwa ke into enhle ngesenzo sakhe sokuthi abantwana beZimbabwe kade besacabangela ukuthi ayifuna ungumuntu oqondileyo ufuna ukulwela ilungelo lwabantwana beZimbabwe sebekubonile bonke ukuthi ke lo umuntu uyizana njengoba sihlala sisitsho yikho wahamba eHarvest House lamasocha lamapolice ehlomile bafika bamncedisa ukuthi athathe eHarvest House yikho ehamba esiya recall ama MPs angasiwe ebandla lakhe ama MPs awina angena eParliament ngeMDC Alliance yikho kwenza konke lokho kwencedisana lezano sihlala sikutsho ukuthi hayi uMonzora izano ibandla lakhe MDCT izano bonke bayizano bonke labo makhophe yikho hayi bazange kusimangalisa zange kusethuse nje uphume kwacaca ke indlubu iphumile ekhasini yabonakala ke dandalazi sisegcekeni ke akula umuntu ongabuza ke umtshayeli wethelakitha ngoba uyabe khanya isegcekeni kumbe akula umuntu ongabuza ukuthi imbuzi ngeyini iphakamise umsila okaDouglas Monzora uphakamise umsila abantu sebebonile abantwana bezimbabwe sebebonile ukuthi uyini
kodwa uyakulandula uMonzora ukuthi usebenza lezano njalo uthi khonoko elikwenzayo ukumsola lisithi usebenza lezano yikho azama ukukuguqula kupolitiki zeZimbabwe ipolitiki zenzondano uthi kumele iziphele
uMonzora uyazakala imbali yakhe abantwana bezimbabwe balayo ungumuntu wayesebenza lo mzorewa ukuthexwa kwakhe kakuqalisanga kathesi waqalisa kudala evele esebenza lo mzorewa yikho ke kathesi uyaqhubekela phambili ke sesebenza lezano ihistory yezano PF iyazakala ukuthi izano PF uyaletha umbhuqazo yaqeda abantu emathebhelelendi izano PF uyaletha umrambatswina izano PF uyacatshisa abantu lokho bangabonakala lamhlanje izano PF uyeletha indlala elizweni izano PF yiletha inhlupho zonke sizibona zisenzakala elizweni izano PF yiletha amaphotholo esiwabone senzakala izano PF yiye exotsha amalunga eParliament angena ngeMDC Alliance bebaxotsha besenzela ukusala beizano PF kuphela eParliament yikho ke nxa yena sithu sebenza lezano PF uqondile usebenza layo bebulala elizwe besiyaphambili
umnumzana Edwin Nhlofu lilunga leMDC Alliance Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube yena othi kungamanga ukuthi sebesidla lezano PF
akutsho ukuthi sibambene lezano hatshi kutsho ukuthi siyabambisana lo hulumende siyabambisana into esindayo njenge COVID-19 njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane akutsho ukuthi siyabe sesimunye akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke kulokunye singeke sibambisane khona lezano ngeke sibambisane lezano nxa ichaya abantu ngeke sibambisane lezano mayihlukuluza abantu ngamalungelo abo kodwa siyabambisana labo abesenza okuhle okuletha intuthuko okuletha ukuphepha komphakathi njengakhona okade kusenzakala eVictoria Falls
ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMonzora ithuba lokukhuluma ngomnankagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yezano
Ubaba President uDouglas Monzora uphiwe ithuba lokubonga ekugcineni komsebenzi okungathiwa yivote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa silembono echiyeneyo. Silonkolo ke ethi thina ngesilungu bathi irrational disputation okunjengokuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo engahambelaniyo sixoxe kabanzi sidinwe nxa sidinwa siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane omunye aze abone ukuthi kanti omunye wami waqina esimangala umbono kuyini okuhle ngombono wakhe sihlanganise imbono ukuze siphume lombono owodwa singalwanga kungafanga muntu kungahluphekanga muntu yiyo inkolo esilayo njenge-MDCT okwamanje lokho kuza kutsho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla lezano PF eParliament kuyakhulunywa kwesinye isikhathi kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje batho labo ukuthi lapha singayenza kanje nxa kuyikuthi into ezizaletha izicazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu yikho esikufunayo ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa izano kuyaphikiswa la izano ithi konke okwenziwa iopposition siyaphikisa yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje
umnumzana Witness Dube yisi khulumeli sebandla leMDCT kwezemidlalo lamhlanje ukapten weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket uSean Williams uthi bafunde okunengi okuzabaphathisa emidlalweni elandelayo kumidlalo abayidlalele iqembu leAfghanistan kusukwana ezedluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhulume ukupheleni kwemidlalo yohlobo lo-2020 yona iphele iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu eliyidlalele le-Afghanistan. Ukapitani weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Looking at the test series, I thought it was a fantastic effort from the guys.
Nxa sikhangela indlela esidlale ngayo kumidlalo yohlobo lwe-test, amajaha adlale kuhle kakhulu. Njalo kuyadanisa uba senelisanga unqoba umdlalo ye-2020 sihle sadliwa singakadlali kodwa kuningi okuhle sikwenzileyo njalo kuqakathekile uba samukele ukuba kukhona lapho esehluleka kuphinde kube khona lapho esenza khona kuhle. Singakuhlanganisa kokubili sizathola izifundo ezizasiphathisa kusasa.
Iqembu leZimbabwe lidlale imidlalo emibili yohlobo lwe-test lele-Afghanistan yona ifike emaphethelweni. Iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala ngama-wickets alitshumi kwathi kowesibini iqembu le-Afghanistan linqobe ngama-wickets ayisithupha. Ngemva kwalokho la maqembu adibane kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-2020 lapho iqembu le-Afghanistan elikhwele lazehlela phezu kweleZimbabwe lanqoba ngama-runs angamachumi amane lathoba nembili emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobe ngama-runs angamachumi amane lanhlanu kuthi kwesithathu linqobe ngama-runs angamachumi amane lesikhombisa. Intatheli zindaba ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe akumelanga lisebenzise abadlali abafanayo kwimidlalo yohlobo lwe-test baphinde kube yibo futhi abadlala imidlalo ye-2020.
Ngananzelela abadlali esihambe labo e-Afghanistan ngabe-test cricket amafomathi lawo ayi-3 awe-cricket kuqakathekile ukuthi-ke unanzelele ama-strength ama-players uyehlukanise iqembu lakho udinge abadlali abaningi-ke ngoba-ke i-T20 i-120 balls so yona ilesikhathi esifitshane so kuqakathekile ukuthi u-introduce-ke abafana abancane-ke ne-T20 bezakhula bengena kumanye ama-formats and then ku-test ama-experienced-ke yiba sebengadlala i-test cricket.
Ngenyanga kamabasa iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukuba lemukele ele-Pakistan njalo lawa maqembu azadibana kwimidlalo emibili yohlobo lwe-test kanye lemithathu yohlobo lwe-2020. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umbuso kamongameli Joe Biden weMelika lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukulungisa inhlelo zokungena elizweni ezikhomba ukuthi eleMelika lilandela imithetho yalo iziqondiso kwezempila kahle kanye lezamalungelo oluntu. Lo ngumbiko owethulelwe isigodlo seWhite House ngu-Ambassador Roberta Jacobson, umcebisi kamongameli Biden ongumqoqi wenhlelo ezisezansi yomngcele welizwe. Ukufeza linjongo kuzaqalwa ngohlelo lwabantwana ole-Central American Minors Program kumbe i-CAM lapho abantwana abazinkulungwane ezinhlanu 5,000 e-El Salvador, e-Honduras, le-Guatemala, abahlanganiswa labazali babo ababehleli ngokusemthethweni kwele-Melika kusukela ngomnyaka ka-2014 kusiya ku-2017. Okwamanje ele-Melika selisungule ihlandla lakuqala lokulungisa i-CAM ngokuthi abafuna imvumo yokungena kulolu hlelo beqhubeka beyidinga kukanti babengasavunyelwa. U-Ambassador Jacobson ucizelele ukuthi ukusungula i-CAM akutsho ukuthi umngcele weMelika ongezansi yelizwe usuvuliwe njengalokho okuchiko yilabo abangenisa njalo bekhuphe impahla ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo. Uthi,
I want to be clear, neither this announcement nor any of the other measures suggest that anyone, especially children and families with young children, should make the dangerous trip to try and enter the U.S. in an irregular fashion. The border is not open.
Ngithanda ukuthi ngicace umbiko lo kumbe amanye amanyathelo esiwathathayo awutho ukuthi kulomuntu ikakhulu abantwana lemndeni elezingane okufanele bethathe uhambo oluyingozi bezama ukungena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Umngceleka uvulwanga. Sisiya phambili, sizaqhubeka sidinga amagqwetha azaphathisa abafuna ukuvikelwa. Ngapho sichizelela imithetho yethu. Lokhu kungathatha isikhathi. U-Ambassador Jacobson uqhubeke wathi, ukuqhuba uhlelo olutsha lolu kukhomba ukuthi sizizalwane zeMelika sitshengisa ubuntu phambilini kwemithetho yethu. Lowo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakobulawayo uhlaba umkhosi omkhulu ngokuvalelwa amanzi ngomasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi ezidonsa amanzi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.